manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechina, kurume 3, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kunetsekana nemhirizhonga munyaya dzezvematengero enyika asi zviri kumapurisa kugadzirisa nyaya iyi.
Vamunzora vari kuona kuti havana vanhu saka vari kutya by election. Izvi tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamira.
Rimwe gweta rimwe Harare uye riri nhengo yechikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Monzora roenda kudare pamusoro pekuti sarudzo dzemaby elections dzisaitwa. Mamwe makereke oshora bhiri rekuda kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization bill achiti richapa kuti vaderedze uwandu hwerubatsiro rwavanopa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti iri kunetsekana nemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika asi ichiti maoko ayo akasungwa nekudaro vanhu vanofanira kunomhanyira kumapurisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemutemo kuti komishen yavo inoshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika iyo vanoti yakakonzera kufa kwavamboneni Ncube pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kukwekwe svondo rapfuura. Vati vanoshushikana kuti mhirizhonga inoramba ichiitika kunyange hazvo mapato ose ari kupinda musarudzo idzi akaita chitsidzo chekuti haachaitazve mhirizhonga pa musangano uchangobva kuitwa necommission iyi wemultiparty liaison committee. Amai Chigumba vati pamusangano uyu vakakurudzira mapato ese kuti atevedze chisungo chekuita sarudzo dzakachena chepolitical parties code of conduct icho vakasaina apo vainyoresa kupinda musarudzo idzi. Vaenderera mberi vachiti commission yavo inoda kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Tese tiri vana vemunyika muno, nyika ino ndeyedu, ngatibatsiranei kuti kana takuenda kusarudzo tisarovani, tisatukani. Munhu nemunhu anofanira kusununguka kuti asarudze munhu waarida kuti amumiririre pakanzuru, asarudze munhu waarida kuti amumiririre kuparlament. Kana taakurovana, taakutukana, tinenge taakumbunyikidza. Mutemo unoita nezvesarudzo unonzi Electoral Act haubvumidze kuti vanhu timbunyikidzane kana tichienda kusarudza.
Vati ZEC haina simba panyaya dzemhirizhonga uye kana pachinge paitika mhirizhonga vanhu vanofanira kumhanyira kumapurisa kwete kuZEC.
Kana anenge ambunyikidzwa nekodzero yekumhanyira kumapurisa kuHuman Rights Commission ane kodzero zvakare yekuenda kunonzi kuElectoral Court, kuHigh Court kunotaura kuti ndambunyikidzwa naningi. Ndikuda kuti Electoral Court imubvise pabalot paper, imudisqualify. Mukanyora tsamba kuZEC muchititaura kuti maro hambama, ZEC haina zvainokwanisa kukubatsirai nazvo pakuti kurohwa kwamaitwa uku kusakanganise nhau yesarudzo panguva yatinenge tichiita zvesarudzo.
Amai Chigumba vatiwo zvingave zvakanaka kana ZEC ikapiwa masimba ekunyoresa mapato ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika vachiti izvi zvinoita kuti ikwanise kuranga mapato anoita zvemhirizhonga.
Kune dzimwe nyika dzekuti tomboti munhu anenge achida kusarudzwa akaita kutuka vamwe kana kutaura mashoko akaipa, musangano wake unobvisirwa mavhote proportional representation kana kuti vanobhadhariswa mafaini anosvika kana kumamiliyon dollars chako chakuti muno muZimbabwe masimba iwayo hatina. Uyezve muno muZimbabwe hatina masimba ekuregista mapolitical party kana kuadhiregi. Zvinove zvinotitadzisa zvakati kuti tikwanise kuadzora nezvisungo nguva yavanenge vachiita zvavanenge vachiita kana kuti yavanenge vachipomerwa kuti vakaita zvavakunzi vaita.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti mutemo wesarudzo munyika uvandudzwe kuti ZEC ipiwe simba rekuruma vanotyora kodzero dzevanhu. Nguva yesarudzo
kurudziro irimo mumodholo ndekuti ZEC ikwanise kunge ine mazino anoruma kuita kuti vanenge vachikora kodzero dzavanhu idzodzo vasakwanise kuita take part maelections vanenge achiita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaMishek Mataranyika vanoti havasi kufara nemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye komiti yavo ichakoka gurukota zvemukati menyika pamwe nemapurisa kuti vazotsanangura kuti chii chavari kuita kudzivirira mhirizhonga.
Zvichienderera mberi tichadaidza minisa weHome Affairs kuti vatitsanangurire kana tichinzwe matanho avari kutora kuedza kugadzirisa nyaya yemhirizhonga.
Mhirizhonga yawedzera kubvira patarwa mazuva esarudzo dzemabyelection uye bato reCCC ndiro rinoti rine nhengo dzakawanda dziri kushungurudzwa nebato reZANU-PF ukuwo ZANU-PF ichiti bato reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Mune monyaya vanhu vana vaive nepfuti nematemo nezuro pakati peusiku vakapinda kumba kunogara amai vevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vatendai Biti vakarova zvakaipisisa mushandi anochengetedza pamba apa. Vabiti vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yakamhagarwa kumapurisa asi kusvika pari zvino haasati auya kuzonzwa kuti zvakafamba sei.
Yeah, we reported ku Highland Police Station. What they are doing, I don't know.
Vatiwo mushandi wavo ari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Rimwe gweta remuHarare uye vari nhengo yeMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaenda kudare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nechikumbiro chekuti kutarwa kwakaitwa zuva resarudzo dzemabyelections nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunzi hakusi pamutemo sarudzo idzi dzigoregedzwa kuitwa. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachapera sengweni avo vasvitsa chikumbiro ichi kudare reConstitutional Court vakazvimirira vati vaMnangagwa vakatara zuva resarudzo dzemabye elections vasingatevedzere nguva yakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Mumapepa vasvitsa kudare vasengweni vanoti vaMnangagwa vakatyora bumbiro remitemo iro rinoti vaifanira kutara zuva resarudzo idzi mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unoziviswa kuti zvigaro zvinenge zvisisina vanhu. Nokudaro vasengweni vakumbira dare kuti rimise sarudzo dzemabye elections munzvimbo makumi mana nesere dziri kutsvagwa nhengo dzeparamende sarudzo idzi dzozongoitwa kamwe chete pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vasengweni vatiwo upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka zvekuti pangaitwe sarudzo izvozvi panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo. Vatiwo kuita sarudzo dzemabye elections hakuna chakunochinja mudare reparamende sezvo ZANU PF ine nhengo dzakawanda mudare iri. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati vanoziva kuti ndivamonzora vakaronga kushandisa vasengweni kumisa sarudzo idzi vachiti vari kutya kukundwa musarudzo dzemabye elections idzi. Muzvare Mahere vati vatungamiri vanofanira kusarudzwa neveruzhinji kwete nematare.
Vamonzora vari kuona kuti havana vanhu saka vari kutya by election. Isu tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamirira. Saka isu tiri kutoshamiswa kuti vamonzora havasi kuda kuti maMP ari muParliament ave maMP akasarudzwa nevanhu. Vakatanga varecola maMP akasarudzwa nevanhu ezvinezvi vari kuda kudzivirira maMP achazosarudzwa nevanhu musi wa26 March.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati sebato vacharamba vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabye elections idzi vakamirira zvichabuda kudare panyaya iyi.
Vaichemera sarudzo dzemabye elections vachifunga kuti musangano weZANU PF hauna kugadzirira musarudzo izvi. Pavaichemera kudaro vanga vasingambotauri zvemareforms avanotaura nezvazvo izvi. Vanga vasingatauri zvekare nyaya dzemutemo dzavava kuda kuisa. Asi hatikachamadzwi nezvavari kuita izvi zvokuti sarudzo hadzisi pamutemo zvakune matare kuti vagozotiudza pavachateerera application iyoyo kuti ine musoro here kana kuti kungova kuita kwekutungana kwembudzi. Isu ticharamba semusangano weZANU-PF tichigadzirira sarudzo idzi dzemusi wa 26 March.
Mibvunzo yatatumira mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube pamwe nasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo uye vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi vamonzora vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti bato ravo harina chekuita nechikumbiro chasvitswa kudare ichi vachiti havapindire munyaya dzezvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuti kodzero dzazvo dzicherechedzwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai zimunya vati zvave kuita sekuti bato ravamonzora rabatana nehurumende kuda kumisa sarudzo dzemabielections idzi vashandisa matare sezvavakamboita kumashure zvakazoita kuti vamonzora vasare vaine mudhuri weMDCT nemari inopiwa mapato ane nhengo dziri muparamende.
Vakabatana neavo vavanofungidzirwa kuti vanoshanda navo veZANU vaona kuti havana kusimira, saka uku kuzoenda kunoshandisa vamonzora kwakutongotsvaga matandanyadzi ekupa potera ekuti ivo vematare makuru enyika vazongoti zvokwadisa rudzonga imiswe nekuti haina kutaura zvakanaka. Asi honzeri huru inenge iripo inenge iri iyo yekuti vakuru vanogadzirira zvesarudzo muZimbabwe vabatwa vari pachena vasina kusimira.
Vamunangagwa pachavo vakaudza vatsigiro vebato ravo pamusangano wavakaita kuEpworth mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabai elections dzakatadza kuitwa nenguva nekupararira kwakanga kuchiita chirwere cheCOVID-19 panguva yaifanirwa kuitwa sarudzo idzi. Nzvimbo zhinji dzakasara dzisina vamiririri muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuro neMDCT yavamonzora zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive mushakabvu vaMorgan Tsvangirai semutungamiri webato reMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo.
Zimbabwe yakabatana nenyika 35 kusanganisira 11 dzemuAfrica kusavhota pachisungo chekuti Russia ishorwe nedano rayo rekutumira mauto kunopamba Ukraine. Chisungo ichi chiri kukurudzira Russia kuti ibude muUkraine. Chisungo ichi chakatambirwa nenyika 141. Eritrea ndiyo chete nyika yemuAfrica yakavhota ichitsigira Russia ichibatana neSyria, Democratic Republic of Korea neRussia yacho. China neRussia dzakashandisa masimba adzo muna 2008 kana kuti veto power dzichivhota kudzivirira United Nations kuti isatemere Zimbabwe zvirango paipomerwa hurumende mhosva dzekuita vanopikisa kafira mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatambira chisungo ichi nemufaro vachiti zvinoratidza kuti Russia yasiyiwa pamhene. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova zvakare mukuru weMedia Center.
Handishamisiki nezvaitwa nevatungamiriri veZimbabwe pakuti varega kuvhota vati havana kwavanoda kurerekera. Izvo zvinhu zvisingashamisi nengari yekuti mukatarira Zimbabwe muchaona kuti Zimbabwe nenyika dzakaita seBelarusi neSyria inyika dzinotsigirana neRussia.
Ko sei Zimbabwe isina kungoitawo zvakaitwa naiwa na Belarus nana Syria zvekubuda pachena kuti iri kutsigira Russia?
Mukazvitarisa zvemuchaona kuti Zimbabwe kuti irege kuvhota ingadai vanovhota vacho regai nditaure ndichidaro vatovhota vari kune rimwe divi riri against, asi vanohlavo kuti tikazodaro panogona kuuya zvimwe zvingativinga. Saka yatingati neutrality yaratidzwa nevanovhota vanokwanisa kuvhota vari vachimirira Zimbabwe inyaya yabva mukuhla kuti tika tiaenda kudivire Russia tinogona kuwana zvingabuda imomo zvinoti kuvadza ndosaka mavona vasina kuvhota sezvozvo zvinongoratidza mukatarira zvanga zvichibudiswa panhepfenyuro yeZBC kana makavona nhau dzepa ZBC dza 8 nezuro muchaona kuti zvinobudisa imwe mufungo iri muvanhu vanongavhotera vari kuZimbabwe.
Zvinoreva here kuti vanhu vakawanda semaonerenyu vari kutsigirana nedanho riri kutorwa nehurumende panyaya yeRussia?
Kutaura kwandiri kuita kuregai nditi Zimbabwe vanhu vanovhota ava hazvirevi kuti vari kuvhota zvinodiwa neveruzhinji. Dei kwainzi kunotanga kwavhunzwa vanhu hatizivi kuti chii chaizobuda pakadai.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova zvakare mukuru wemedia center vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe makereke ari kushora bhiri rekuda kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization bill achiti richapa kuti vaderedze uwandu hwerubatsiro rwaanopa kuvanhu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigara mubatanidzwa wemakereke mudunhu remasangano and west reZimbabwe heads of Christian denominations Pastor Tafadzwa Mafukidze vanga vari pamusangano wanhasi vanoti bhiri iri rikave mutemo richakanganisa basa ravanga vachiita rekubatsira vanhu munyaya dzezvekudya, dzidzo nezveutano.
Kana amendment ikava mutemo ichakanganisa basa riri ratanga tichiita rekukwanisa kubatsira nekuyamura macommunities atanga tichiita humanitarian service akaitwa nemakereke atanga tichiita kuburikidza neutano nekunenyaya dzezvikoro uye zvakare atinoti maparachurch organizations anga akarejistwa sematrust.
Vatipa pfungwa dzekereke kukomiti yeparamende inoona nezvemabasa ehurumende nekugara zvakanaka kwevanhu vamafukidze vanoti bhiri iri richaitawo kuti kunyoreswa kwemasangano anoshanda akazvimiririra kuome kudarika zviripo pari zvino.
Uyu mutemo uyu unounza kuti kunyoreswa kwemapvos nemainstitutions anobatsira kuchange kuri kwakaoma. Zvinoreva izvo kuti sekereke tichatadza kubatsira vanhu vari vulnerable vare macommunities medu.
Mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi muzvari Patricia Chibaya vanoti hurumende inofanirwa kuregedza vemasangano akazvimirira vachiita basa ravo vakasununguka. Muzvari Chibaya avo vari kukwikwidza kuita kanzura muchinhoi musarudzo dzemabi elections kupera kwemwedzi uno vakamirira bato reCitizen Coalition for Change vanoti vemasangano akazvimirira akabatsira madzimai akawanda kuti vasatye kukwikwidza.
Inini ndiri kuti parliament kana kuti government ngairege maNGOs ashande zvakasununguka nekuti kuda kuinterfere kwavari kuita nemaNGOs anoshanda akutya haachashande chese chezvo zvaanofanira kunge achiita kunyanya isu semadzimai ari mupolitics tirikwanika tichibatsirwa zvikuru nemaNGOs aa tiri vanhu vaitotya kupinda muzvigaro but vanouya vachitiempawa neruzivo vachitisimudzira vachitiratidzo nzira kana kuti zvinofamba so zvinodai.
Asi mumwe wechidiki wekumakonde vagod knows muzhanda mhuri vanoti bhiri iri rakanaka rakadaro vachiti vemasangano akazvimirira anokurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende.
Isu kwedu kumakonde kwatinogara uku mambo vedu vakati vanzwa nyaya yebhiri vakatitora vakagara nesu pasi vakati ndo zviripo izvi munge tichii tichibva tataura zvatakataura. Saka kumakonde uku muchiona ndauya pano tori nhume yabva kumakonde vanhu vakumakonde vari kutaura kuti aiwa bhiri ngazviende bhiri.
Vanhu vakawanda varatidza kusafara nemasimba akawanda ari kupiwa gurukota rehurumende pabhiri iri simba ravati rinogona kushandiswa zvisiri izvo sezviri kuitika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Vanhu vevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 uri kuramba uchikwira zvotyirwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chinogona kunge chave kudzoka zvine mutsindo kechishanu kana kuti 5th wave. nezuro vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri vakabatwa vaine chirwere ichi zvichireva kuti mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe negumi nevana kana kuti 2914 vakawanikwa vaine chirwere ichi svondo rapera mumazuva mamwe chete vanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 2376 vainge vabatwa nechirwere ichi pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro pane vana vechikoro makumi mashanu nevaviri izvi zvasiya vana vechikoro vabatwa necovid-19 kubva pakati pemwedzi wapera vava chiuru chimwe chete nemakumi matatu nevasere kana kuti 1038 nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi zvasiya vanhu vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5396 iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika musangano webazi reUnited Nations rinoona nezvemamiriro ekunze uri kuitirwa muNairobi kuKenya wabuda nechisungo chekuti nyika dzingopiwa makore maviri ekuti dzinyatsoziva kuti dzingashandise sei mapurastic anenge achiraswa kuti asasvibise nharaunda nemweya wekufema United Nations Environment Assembly inoti pagore nyika dzinogadzira mapurastic anodarika mazana mana emamiriyoni uye uwandu uhwu huchawedzera zvakapetwa kaviri muna 2014 Rwanda iri pakati penyika shoma dzakarambidza kushandiswa kwemapurastic uye iri kukurudzira dzimwe nyika kuti dzitore danho rimwe chete vamwe vari kukurudzira kuti mapurastic araswe zvakanaka zvokuti anogona kuzoshandiswa zvakare America iri kupomera Russia mhosva yekuda kumbunyikidza vatori venhau mushure mekunge nyika iyi yavhara nhepfenyuro dzakawanda uye kutyisidzira Voice of America Russia ichiti inogona kuvharwa mutauriro webazi rezvekukwidzana nedzimwe nyika muamerica vanoti Russia haisi kuda kuti vatori venhau vataure chokwadi chiri kuitika kuukraine sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau recommittee to protect journalists riri kushorawo zviri kuitwa nerussia mapato ecitizens coalition for change nezano pf ari kunakurirana nyoka mhenyu pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo inonzi neveruzhinji yasvibisa gadziriro dzesarudzo dzemabielections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume mune mamwe matunhu emunyika izvi zvinotevera kuvhiringidzwa kwemisangano yemutungamiri weccc vanelson chamisa yekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nevanofungidzirwa kuti ndevezano pf izvo zvakazosvitsawo pakuti munhu mumwe chete aurayiwe vamwe vakawanda vachikuwadzwa kumusangano wakadai kukwekwe mukupera kwesvondo mapurisa akasunga vanhu gumi nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi uye vashanu vavo vakatomiswa pamberi pedare vamwe vachiregwa nekuda kwekushaya umbo hunovaroverera mwedzi wapera zanu pf yaipomerawo ccc mhosva yekurwisa nhengo dzayo kuulawayo mukuzeya nezvenyaya yemhirizhonga iyi tabata munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muccc uye vari meya veharare vakambomiswa basa vajacob mafume pamwe nenhengo yezano pf vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu tatanga nekubvunza vamafume kuti sei vari kupomera zano pf mhosva yekukonzera mhirizhonga
emaripotsi emapurisa ari kunyatsobudisa pachena kuti vhaiolensi iri kuitwa nani vhaiolensi yekukwekwe pakazofa munhu vanhu ava vakabva pajesi gardens pagarden ipapo panozivikanwa kuti ndepe zanu pf muridzi wacho ndiwe zanu pf vakomana vacho vanozivikanwa semazanu pf activists munharaunda nenyika rese jekerere vanga vachitori nemakadzi avo emusangano vakauya nemapanga nemapakatwa nematemo vachida kutema macitizens etriple c vakauya vakamhanyisa vanhu dai kwakusina kuti security yedu yakazomira ikavabata ikavapreventa kuti vaite zvavaida vaide vakaita mutema rege vachitema vanhu nyaya yemhirizhonga haizi nyaya yokunyepera kunakurirana nekuti inyaya inoita rufu inokuvadza vanhu inoita zvakadaro tinoda runyararo munyika
regai tinzwe kuna vachirumhanzu vachirumhanzu nyaya iyo hanzi zanu pf ndo iri kukanganisa runyararo mumisangano yetriple c
hapana munhu munyika
Zimbabwe ndo kuti maitekeni kuti marali amuva nenoise asi zviri kuitika muZimbabwe munini kuzokuti vemapato ava vakuchicha sezvamafirimu zvese tiri kuti ZANU-PF inozonzi irimo mumhirizhonga when it comes towards my elections why leadership yezanu-PF yataura kuti iyo siyanai nenoise siyanai nemisini wozowanikwa kuti iwewe unonzi uri wezanu-PF une panga riri mutirauzi zviri possible here izvozvo unenge wazvikudzi wanani kana uri genuine uri munhu wemusaga tinofanira kuziva kuti kuna vamwe vanhu vanotumwa even with other countries vakaita sanaamerica kuti ndai munobvunyungodza misangano kana mabvunzwa vozviti imimbori vezanu-PF asi vachipiwa mari hazvizi kamwe here iye zvino masanctions atinawo iwo TCC hairumbiswe here neamerica vanoshandira dhemokrasi pati dhemokrasi yani idhemokrasi yemunhu mutema here womuno muzimbabwe asi havachizani here navarongiva saka zvokuti munhu ainda akapfeka regala rezanu-PF is nothing kunogona kwaari mutengesi kunogona kuti ange ari munhu anoda kusvikisa zanu-PF yati
vamafume pindirai tinzwi
handizivi kuti zvavari kutaura zvinopindirana nei nemhirizhonga yakaitika chiripo ndechekuti pane munhu akaurawa nyaya yemashurugwe kana vachiti havaizivi maybe havagari muzimbabwe nyaya yemashurugwe mukwekwe mumidlands yanetsa nyaya yevanhu vanofamba nemabhemba mumatraus mushurugwe vanonzi mashurugwe munana midlands kunoitwa zvegold yanetsa vana vechidiki vaakufamba nemapakatwa mumatraus vanofamba nezvipfumo vanofamba nezvitemo zvidiki diki nembeso dzavanenge vachirova vanhu nokuveza vanhu vachitororana gold ndo vanhu vanozotorwa vounza violence iyoyo kupolitiki
vamafume ndikubatei muromo wamafume chii chinozoita kuti mufunge kuti vanhu ivava vanenge vari vezanu-PF
nokuti makomba awa anotorwa nemashefu hakuna mukorokoza ane gomba rokuchera goruti kunhu vezanu-PF ndo vanenge vachikomanda vachitora upfumi hwenyika vachienda kwakasiyana-siyana navo vana ivavo vanoshandiswa semamilitia vanoshandiswa semhondi vanoshandiswa semarepisi vanoshandiswa sevanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina nebasa rese vachikanganisa ugari hwemamwe mapato anoshanda muzimbabwe
vachirumhanzu nyaya iyo hanzi vari kushandiswa ava vanhu vanozivikanwa ndeve zanu-PF nokuti vanenge vari mumigodhi yevakuru vakuru mumisangano wezanu-PF pindirai tinzwi
ndozvandogara chitaura chiti vaveMDC kana TCC vanongoda kuitwa maelection inyaya chete yokuti yokukomera zanu shuwa ndichitaura iye zvino vautaura kuti vanhu ava ndevemimigodhi saka vaitsvage marani tiri kuti vanhu leadership ndo inokonzeresa maproblems purezidendi idi munangagwa vanoti pasi neviolence zvokani mapoende asi chamisa kugwanzurako akabuda achiti kudini akabuda achiti I can unleash vanhu kupinda kustreet ndileada uyu wava mafume achireva kuti kudini zvokani mapoende saka zvinhu ngazvitaugwe sezvazviri vamunangagwa vana kana pavakambobuda vachiti ivo vanhu ngavaroge asi chamisa anoti kana ndikasapinda mupawa kucharohwa vanhu what does that mean asi vamafume zvino vari kuramba vana vomuzimbabwe ngavazive kundotsvaga mari zvinotaugwa nesecond republic siyana nezvokushandiswa kupolitics iye zvinotarisai kanzuro yose dzese dzinoranwa neMDC haisiri corruption yoga yoga asi vana vamafumeva varipo what are they doing
vanga vari nhengo yezanu-PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekutongwa kwematunhu muCCC uye vari meya veHarare vakagomiswa basa vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 muchirongwa chewomen's round table na8 pm chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika munyaya dzemhirizhonga pamwe chete nezviri kuitika kuukraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Ini dini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhla ziku 3 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli weCitizens Coalition for Change umnumzana Thenda Ibidi izolo ebusuku. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Ibutho lakwele Russia libomba ngamandla amadolobho akwele Ukraine lapho elibhidlize khona izakhiwo ezinjengezikolo, izindlu lezinye okucatshe khona abantu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basola kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni, bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bamangalele abadala lolu dlakela emapholiseni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli womkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Thenda Ibidi izolo ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usethulela lutaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lintatha lezindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi kuyabadanisa njengekomishini ukwanda kwezehlakalo zodlakela elizweni.
To malpractices which are criminalized in terms of the Electoral Act. Now because they are criminalized, the Zimbabwe Electoral Commission has absolutely no power at all to deal with allegations of criminal activity. That is not part of our mandate as a purely administrative EMB.
Kunje kulabantu abakade behlume ngombhobho lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Thenda Ibidi phakathi kobusuku namhla bagamula owesilisa olinda endlini kaBidi eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyezelwe iStudio 7 iveza umlindi lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa besike balizana naye besithi bafuna uBidi yena obengekho endlini. Obekhona unina lamanye amalunga omdeni abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalumlindi. Ofundela ubugqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zelas Gumbo utshele iStudio 7 esekliniki lomlindi lo ukuthi ulimele kakubi. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBidi umnumzana Mboneni Ncube eKhwekhwe ngeSonto ngabanakekelwa ukuba ngabasekeli bezanupf. Abanye babo babotshwa bakhululwa kodwa abezanupf baya kulandela lokhu. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela uZulu besithi iZEC kumele iphiwe amandla ngabephalamende ukuba ibophi labo abenza udlakela kwezombusazwe. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF uthi izehlakelo zodlakela elizweni sezisethusa abantu ukuze behluleke ukukhetha uhulumende abamfunayo.
Siyadana ngalokho okwenzakalayo kathesi elizweni. Sabona i-violence eyaqalisayo iqalela eKhwekhwe le-Epwet njalo leChitungwiza.
Oncintisa ukuba ngummeli wenkulumane edayile ephalamende umnumzana ucacabhulu uthi engakhangelelanga ukuba ukhetho lwama-by-elections lungaba lodlakela.
Kulusizi kakhulu ukubana
ngesikhathi sokukhankasela amavoti kule violence enjalo eyenzakalayo. Lokhu kwenza ukuthi uhlelo oluqhutshwa yiZEC olokurana ama-elections lungcole lukhangelelwe njengohlelo olungaqhutshwanga kuhle, ngoba ama-guidelines ama-elections kavumi ukuthi kube lodlakela olunjalo le-violence enjalo.
Kodwa omela ibandla le-PDP uMnumzana Ngqobisa Masuku uthi udlakela lungabe lubangelwa ngabasekeli bamanye amabandla akisaba ukunqotshwa.
Ukuthi abantu be-CC kuthiwa abatshaye ngabantu bezanu into embi ikakhulu yona leyo, ngoba abantu bathi bona ubaba uMnankagwa wesaba uChamisa ikwathumela abantu ukuthi bayetshaya abantu bakaChamisa, kukhuluma kwabanye khona. Kodwa ngithi nxa kuyokwenzakalayo ngakulunganga.
Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo owezanu PF lona elethesa umlando odlakela uthi kungamanga lokhu.
Bajwayela abantu be-TCC beseseyi-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarala ababhulokhu ebhulokhu alibandela ukusayo. Asilaso isikhathi seleso, kathesi isikhathi sama-campaigns. So bengafuni ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize bazehlulekela bodwa bengafaki zanu PF phakathi.
IZEC ithi sekulabantu abambalwa abavela kwamanye amazwe abavele isifiso sokukhangela ukhetho luqhutshwa, abanye babo asebefikile elizweni okwamanje. Kuyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi abancinisa kulolu khetho bekhankasela ukuthola usekelo lwamavoti befuna ukuthatha izikhundla ezisele zingafela bantu kumakhansili lasezigabeni ezijeneyo kudayela ephalamende ngemva kokuxotshiswa kulezo zikhundla ngamabandla abalisa le-MDCT lele-People's Democratic Party. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Icele le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kuyonale inyanga lumiswe. Igqweta njalo engumcebisi kaMonzora, uMnumzana Dapera Sengweni, wethule amaphepha emthethwandaba esithi iKhomishini yezokhetho eyeZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho ngesikhathi esafakwa isisekelo sombuso welizwe. Ngalokho ukhetho lolu luzakuba lucitha isikhathi njengoba ukhetho lwelizwe jikelele soluseduzane. USengweni wake wamiswa ukuba ligqwetha ngoba wayesetheswa icala lokutshontsha inkomo. UMonzora yena wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abahambise lolu daba emthethwandaba bane njalo bazenzele bengathunywanga libandla lakhe. Amasela alichumi lanye abotshwa ngemva kokudutshulwa ngamapholisa kwabanye bawo eRosettenville eJohannesburg amiswe emthethwandaba lamhlanje, lapho okuvezwe ngokusemthethweni ukuthi ngempela abanye babo yizizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa ahlomileyo abegcwele phandle laphakathi emhlandaba eJohannesburg Magistrate Court ngesikhathi abethweswa amacala laba bemiswa phambi komthethwandaba. Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi phakathi kwabalitshumi lanye laba sekusaziwa ukuthi abathathu babo izalwane zeZimbabwe. Phakathi kwabo sekuvele njalo ubufakazi bokuthi bakhona abangalamvume eqondileyo yokuba kwele South Africa. Ababotshwe laba bethweswa amacala ayisiyagalombili okubulala, amanye ukuzama kubulala, ukuthwala izikhali ezingekho emthethweni nokuhlela kuntshontsha imali emodeni ethwala imali. Isikhulumeli seviyo labatshutshisi unkosikazi Phindi Mjonondwane utshela bezindaba ukuthi amapholisa alokhu esaqhubeka ngokuqinisekisa amakheli ababotshiweyo, qede lapho bazanikezwa ithuba lokucela ukuhlawula ibail ukuze icala lithethwe bephandle.
Accused number 6, he was on parole at the time he was arrested for.
Omunye wezizalwane zaseZimbabwe lezi ubevele efika ephandle ngemva kokuphiwa uxolo.
Is also a Zimbabwean national though his address was verified.
Ukuvela ngokusemthethweni ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe kuleliqula sekudanise abaningi kakhulu abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi lokhu kuzaqinisekisa inkulumo yalabo abathi abakwamanye amazwe abaxotshwe kwele South Africa.
noma ke banga bayifuna ukusikhipha ngendlela abasikhipha ngona kodwa mabe siyabona sitholakala samba sicococo lapha ezenzweni zobugebengu definitely ufakazi bala bothi siyaganga ene noma bekhona abangama South Africa nabaganga but ekugcineni igama liyo vele kama Zimbabwe yiwo aza ezofundisa ama South Africa uganga ene zokuphika kanjani lokho ngoba each and every corner sikhona thina latha sikese siqoqeni singama Zimbabwe sesingakhala simhlambisa South Africa iyasicwasa kodwa hayi okunye izenzo zethu impela ezingalunganga lapha South Africa.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nelson Dlovo.
Actually ikusuka ukujustify ukwenziwa umhulumende wakuleli in terms of imithetho lemigoqo ayifakayo to reduce immigration of foreigners coming to South Africa.
Ababotshwe laba bebengxenye yamasela angamachumi amabili lahlanu 25 adubulana namapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ngesikhathi behlela kuyantshontsha imali emodeni ethwala imali. Ngesikhathi sokudukulana lokhu kwafa amasela esiyagalombili abanye babaleka. Amapholisa kawukaveza ukuthi kwabafileyo laba bangaki abeZimbabwe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ibutho lakwele Russia libhombe ngamandla amadolobho akwele Ukraine kwabhidlika izakhiwo ezigoqela izikolo, izindlu lezinye indawo okulabantu abachathe khona. I-Associated Press ibika ukuba sokulabantu abafika isigidi esisodwa asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni angomakhelwane. Ele Russia libika ukuba selilahlekelwe ngamasotsha edlula amakhulu amahlanu 500 kwathi edlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 alimala. Kodwa ele Ukraine lithi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebebulewe kulelo lizwe njalo selilahlekelwe ngamasotsha labantu makhaza abazinikele kubutho befisa ukuvikela ilizwe le Ukraine. Kusenzakala konke lokhu abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe sebephume ngobuningi babo baya kwele Hungary, Poland, Romania namanye amazwe angomakhelwane. Abanye bebefunda duzane ledolobho leCherson elingela kuqala ukuhluthunwa libutho lakwele Russia izolo lasesabelweni seOdessa lapho ele Russia eselisiyahlasela khona ngemibhobho emikhulu enjengaleyo esetshenziswa esigodlweni eKievo lamanye. Umanyano United Nations uthi kumele ele Russia liphume liphelele kulelo lizwe. Umanyano lo uvotile izolo wapasisa isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kulolu daba. Ele Zimbabwe lithi alihambelani lendaba zokujeziswa kwamanye amazwe kusetshenziswa izijeziso zenotho. Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bekuvele kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe kalisoze livotele ucothoza ukwenziwa ngele Russia kwele Ukraine.
Zimbabwe kayibonga ulungisi ayibonga ulandela nje ithathe ludumo iphonga uyendoza ama agenda zabanye abantu amanye amazwe. IZimbabwe ikhangelile udaba lolu yalucubungula yalubona kufanele ukuthi besathe lezo zinqumo sokungavoti ukuthi bengangeneli kulokuzenile eRussia. Ngokunjalo phela kulezi zathu khona abantu bengabe bekhangele kuphela bengaboni ukuthi kwenzakalani phakathi komumo weRussia leUkraine. But asibuyeleni kuhistory sithola ukuthi bona abantu bona bani Ukraine neleyana yayiyingxenye ye Soviet Union ukuthi kwayenzakalani bona abantu ungakhangela futhi lokunabana phakathi ku Ukraine kulabantu be Russia ama Ruski akona phakathi kona hale phakathi kwe Ukraine. I Ukraine le Russia into yodwa. I Ukraine mina mbona ngani ngeza ngekhaya lezani indaba leza okumele behlale phansi i Ukraine le Russia ilungise ibelungise indaba zabo. Yikho kuqakathekileyo khonoko ekuvoteleni ukuthi iZimbabwe kayivotanga. IZimbabwe ayivotanga and ukungavoti kweZimbabwe kuqondile ngoba ikhangelile yakubona kufanele ukuthi ingavoti iZimbabwe ngobudaba lo Ukraine ludinga sivulele kakhulu sibe sikhangele sibuyele kwi history sibe kwazi ukuthi kanti ngobani abadiliza iSoviet Union.
Umnumzana Believe Kaule, lilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Imigodi eminingi eyechrome ilama Russians. IZimbabwe vele ivame ukuthi nxa kuqondane lezinto ezihambelana leAmerica. Nga be opposa vele bahle baphambane le America bayachasisa bona ku statement yabo namhlanje ukuthi izolo ayeka bavotanga babstina ngoba bona babona ngathi ukukhuluma into eqhakathekileyo sebe sithi bona nxa vele into ikhulunywa ikhuluma ngama sanctions bona vele abasikelani lezinto zama sanctions ngoba ama sanctions yasebenzi yikho bengavotanga. Mina ngathi mina vele siyazi ukuthi ubungani babo le Russia le Belarus ungazibona amazwe akhona angavotanga uCuba amazwelana angathi vele athiwa khona ngama paria state ngesikhiwa yikuyatshengisela nje ukuthi umumo wezinto eZimbabwe wawumanga kuhle kasikabi lo lwazi lokuthi into ze-international relations zihambisa kanjani. Sikhangelele khonokho nje ukuthi ngoba iRussia iyasinceda ngezimali ngokuyimadlana nje okwemigodi imigodi akuna ngeyethu kunjalo nje ubungani bakhona le Belarus akuqondakali ukuthi sizuzani khonale yikho ngibona ngathi mina besala ukuvota.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane emalungiselelweni okhetho lwama by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Biden usengeze ngomnyaka izijezo zenoto ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF esithi akula nguphuko esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe selokhu wangena esikhundleni. Embikweni asanda kuwethula uBiden uthi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo leluntu njalo engavumeli abantu ukuba bezisantando kwezombusazwe. UBiden uthi okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe kulakho ukwenza kube nokuxokozela ezansi yezwekazi le-Afrika kwezinye indawo. Ngakho-ke uthi kaboni izizathu zokwethula izijeziso lezi ezafakelwa iziphathamandla zebandleleli ngomnyaka ka-2003. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu zeziphathamandla zebandla leZANU-PF. Uhulumende kaMnangagwa uthi kumele zesule izijeziso zenotho lezi ngoba sizidilize umnotho welizwe. Kodwa elemelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba balutshwani kakhulu abantu eZimbabwe abafakelwa izijeziso zenotho lezi.
Amazwi omkhokheli wecelele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awukuthi ufuna ukusebenzelana lamanye amazwe aphikisayo abalisa eleCitizens Coalition for Change asedale inkulumo. Abanye abakubandla le-CCC bathi njengoba uKhuphe kunguye owayebangele ukuthi leli bandla liguqule ibizo lathathelwa amahhofisi lemali akumelanga avunyelwe ukuthi asebenzelane lalo. Kodwa abanye ngabathi okwayizolo ngamazolo akubanjiswane kusetshenzwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomcebisi kaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
uchazile ukuthi abantu ngabezimbabwe bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayasebenza ndawonye ukuze akhiphe ibandla lezanu PF. Kasifikanga ekuzinga lokuthi ukhulunywe ngokuthi ibandla le-MDCT selivalwa selisiba abantu sebengena ku-CCC, hayi kasifikanga kuleyo ndima. Kodwa into ayichazile ukuthi hayi ngemva kokuxoxisana labantu bezimbabwe namalunga ebandla le-MDCT into nje ephumileyo kabanzi ukuthi abantu bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayabambana kusunduzwe uhulumende wezanu-PF.
Siye kuwe mnumzana Edwin Ndlovu, sike sabona ebulenjini lapha kokuxhumana abantu bayakhalakhala bathi hayi uMakhuphe thina sisamfuni ngoba waxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansilazi. Lithini lina ngalo?
Ye, thina okumele kunanzeleleke ukuthi njengebandla le-Citizens Coalition for Change sikhuluma ngama-citizens, sikhuluma ngezakhamizi, sikhuluma ngomntwana wonke weZimbabwe. Yikho-ke umongameli wethu uAdvocate Nelson Chamisa ukubekile sobala ukuthi wonke umuntu oyi-citizen ulelungelo lokuthi abuye kubandla lethu. Yikho-ke kasinamgoqo esingavala sithi lo siyamfuna lo asimfuni. Aninangagwanxaya engavuka icaba ngekuhle ukuthi sengihlulekile sengifuna ukubuya enzokhokhelwa-ke ngujaha uChamisa ku-Citizens Coalition for Change. Uvumalekile laye angabuya azojoyina ibandla. Asinamgoqo ukuthi singanqabela abantu abafuna ukuthi bajoyine ibandla kumbe njalo abafuna ukuthi basebenzisane lebandla. Libandla la-Citizens Coalition qakathekileyo kupolitics ngamavoti ngama-numbers.
Mnumzana Ntando Ndlovu, wena ungathini ngalabo abantu abathi njengoba ibandla lenu yilo elaxothi abantu edalele ephalamende akasafuni ukusebenzelana nani, lithini lina ngalo?
Okwakuqala i-politics ayisiyo umdlalo esingathi ngowama-feelings kumbe imizwa yabantu. Into nje eqakathekileyo ngama-numbers politics ngathi zinani labantu, ngoba uma singavula indaba zama-feelings lathi njengebandla le-MDC kuthi kukhona esakubonelwayo kodwa sethe khona yuyu kosemuva lokuyana asikhangeleni okuphambili. Lizakhumbula labalaleli ukuthi vele uDr. Khuphi laye uye warekholwa ngo-2018. Liyakwazi ukuthi uDr. Khuphi uye wathaywa wafuna ukuthiselwa endlini, kodwa konke lokuyana kasikudingi vele angeke sivule futhi ingxoxo yangikhona. Okusokubalulekile kathesi ukuthi siyaphambili, siyaphambili njani njengamabandla aphikisayo. Umama uDr. Khuphi umongameli wethu uchazile laye futhi ukuthi uyaxolisa ebantwini bezimbabwe ababonelayo, njalo uchazile ukuthi ukhokheli be-MDCT uyazisula ngento zenzakalayo ku-MDCT ngeminyaka leyo ngo-2020 siku-opposition political party. So-ke thina sithi khona asiqhubeleni into zakudala, asikhangele okulandelayo okuzayo njengoba bechasisa oNdlovu lapho ukuthi hayi okuphambili ukuthi i-Citizens Coalition, Citizens Coalition libandla elitsha. Xa libandla elitsha yingathi galela institutional memory, galela kukhumbula okwakudala. Angithi so ngabula ibandla elitsha galela history, galela history totally, into enje iqalisayo from a fresh page. So sithi khona let okwenzakala kudala kudlule, sikhangele okubuyayo kusiya phambili, ngoba eqinisweni singaqalisa ukuthi sithi ubani wayenzani, ubani wayenzani, yeke sisale sinebandla elingakwanisa ukuthi likhiphizane PF embusweni.
Ye mnumzana Edwin Ndlovu uNkosazana Thokozani Khuphi wathola angu-45,000. Bakhona abanye ababuzayo besithi inombolo zakhona azitshengisi ukubana vele uyadingakala uNkosazana Khuphi ukuthi aphathise ibandla ukuthi linqobe. Uthini wena ngakho?
Amanumba kungaba yi-5, kungaba yi-10, kungaba yi-20, kungaba yi-30, amanumba ngamanumba. I-politics, i-election ifuna ama-numbers. I-45,000 mbonani yinumba elamavoti sibili esingathi thina alomsoco, amavoti angancedisa ukuthi umongameli ahambe e-State House, umongameli uChamisa ngo-2023. So amanumba hayi aqondile a-right kakhulu for 5,000, aso manumba esingathi-ke mancane. Njalo okunye okuqakathekileyo yi-perception ebantwini ukuthi abantu senelisa ukuthi sisebenze ndawonye, abantu sesibambene, abantu sihlangene sindawonye. Yikho kuyabe kuqakathekile ebantwini. Njengoba ethile uNtando, kuningi-ke okungemuva-ke, kuningi-ke ama memories abusungu ke okwenzakalayo ke abantu be recall lokhu lokuyana kodwa ke thina silibanze litsha i-citizens coalition for change umongameli wethu advocate Nelson Chamisa ke ukhuluma uthumela nsuku zonke ukuthi ke ibandla lama citizens loba yithi citizen ke ilelungelo lemvumo iyamukeleka kubandla ke lama citizens ikho ke hayi asilandaba kangako ukuthi ubani wathola amavota athile ubani wathola amavota athile kodwa ke uhlangana kwama citizen entweni yabo kuyinto enhle kakhulu.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu. Ngokwezemidlalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi bazabopha ijambo ukuze beqale njalo ukunqoba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu ushele intatheli zindaba ukuba bahlale phansi njengeqembu batshelana iqiniso elisegcekeni elokuthi iqembu kaliqhubi kuhle njalo ngemva kwalokho bavumelane ukuba kumele bakhuphule izinga.
Ngemva kokudlala lesilayo esithi iviki ephelileyo umsonto singadlanga kuhle sidlala nakomakhelwane sihlangene ngolwesibili labafana leyo bathi yilo group sakhangela sakhuluma sasibuza imibuzo engaphelile sathi nansi into iqedwa yithi senzeni. Hayi abafana bakhuluma sasazikhulula sonke savumelana ukuthi hayi madoda ijamba liboshwe. Ijambo lokuthi ithimile inkulu abantu abasekeli bayo baningi kakhulu and abasekeli abathezwa abathaba.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyanga ngelibulawayo esithi ngensonto edlulileyo. Ukapteni njalo ngunozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Spanda yena ulabhele kakhulu ecela ukuba abalandeli beqembu bayale belokhu bexhase iqembu loba lidliwa.
Sonke siyingxenye yemuli ye-Highlanders. Ngicabanga ukuthi siyadingana. Umlando kawusho wethu sodwa njengabadlali kodwa labalandeli beqembu siyabazwela njalo labo kumele basizwele ngoba sisonke njalo siyaludinga usekelo lwabo. Sisiya eMtare kumele babuye ngobuningi ngoba kumele bebambisane lathi njalo likhumbule eyethu inhlanganiso enkulu yikho kumele sisekelane lapho kukuhle nalapho kukubi.
Iqembu le-Highlanders nesonto lizavakatshela edolobheni laseMtare kuyadlala leqembu le-10X njalo lingena kulomdlalo lihlezi phezu kwemiklomelo yemine ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu. Imidlalo yeviki lesithupha yona yaqala ngomgqibelo njalo kulomdlalo ogobhozisa amathe edolobheni lakobulawayo oza kuba senkundleni e-Power Fields phakathi kweqembu lebulawayo Chiefs kanye lele-Dynamos. Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs Nilson Cheroso utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele umdlalo omkhulu ngesonto.
Yes. Big game in terms of the names, definitely.
Yebo umdlalo omkhulu nxa sikhangela amabizo kodwa nxa sikhuluma amalungiselelo siqhubekela phambili silungiselela ngendlela efanayo loba nje kukhona ukuthile okumele sikulungisise njengoba singatholanga impumela enhle emdlalweni wethu oweviki eledluleyo.
Iqembu le-Chiefs libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele-10X ngomgqibelo odluleyo. Eminye imidlalo ekhona ngeviki yesithupha yomncintiswano we-Castle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Rentals lizadibana lelebulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Yada lizancikelana lele-Manyika Diamonds ngase-Baobab ukuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Harare City ngasemandaba. Ngesonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wawa ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizadibana lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Iqembu le-Trans United lizatshana lele-Ngezi Platinum Stars ngase-Kibo ukuthi ele-Chicken Inn lizemukela ele-ZBC Kariba ngase-Luveve. Ngimele-Studio 7 ngokulawayo ngu-Joseph Njanji.
Singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abe-Commission ebona ngezokhetho, abe-Zimbabwe Electoral Commission, basola izehlakalo zodlakela elizweni. Ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli we-CCC, umnumzana Tendai Biti, izolo ebusuku. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.